Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana neumwe 41 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano revarairidzi rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nevarairidzi pamusoro pekutidza kwevana vari kudzimba dzavo. Hurumende inoyambira kuti munyika mungangoita dambudziko rekushaikwa kwegorosi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevatanhatu 3676 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana neumwe 41 nezuro. Vanhu chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi masere 1580 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe neumwe 1,707,671. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana masere nemakumi matatu nezviviri zvine mazana masere ane makumi masere nevana 832,884. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana mana ane makumi matatu nevashanu 112,435. Vapora munyika vachiita zviuru makumi masere nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi manomwe 81,570. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harizivi kuti hurumende ichabudirira sei muchirongwa chekudzidzisa vana vechikoro padandemutande kana kuti e-learning, sezvo isina kumbogara pasi ikaronga nevarairidzi vanove ndivo vachange vachidzidzisa vana ava. Nezuro gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende ichabatsira zvikoro mazana mana nemabundles kwemwedzi mipfumbamwe kuti zvikoro zvikwanise kupa dzidzo kuvana vechikoro vari kudzimba dzavo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harizivi kuti hurumende ichazvishambisa sei sezvo masaisai enhepfenyuro dzeredhiyo netelevhizhen dzichinetsa kubata kumaruwa vachiti mumadhorobha chaimo intaneti inonetsa mazuva ose. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye tichienda pamhepo mibvunzo yatange tavatumira yange isati yapindurwa. Progressive Teachers Union muZimbabwe inokurudzira hurumende kuti ironge musangano mukuru nevarairidzi nokukurumidza.
Dambudziko guru riripo pahurumende ndeyekuti zvainoronga zvese hazvina nhaurirano navarairidzi. Saka isu chokutanga nechokuti chinhu chese chisina kubuda kubva mukutaurirana chinonetsa kuzochibvunza kuti tinofamba sei. Isu tinoengaridza kuti hurumende kana ichirevesa zvamandorokwati ngakuve nomusangano mukuru nevamiriri vavarairidzi totenderana kuti mari inenge ichiuya kuzvikoro inozosvika ose kuvarairidzi vanova ivo vari muzongozo kuti vana vanga vachidzidza vachibva kumba.
Hurumende inoti ichabatsira zvikoro nedata mabundle ekubatsira kudzidzisa vana paintaneti kana kuti e-learning. Sevarairidzi munotii pamusoro pe-e-learning?
Hatisi kuziva kuti e-learning yavanotaura inenge yakamira sei. Takabvira kubva kare, kubva gore rakapera tichinetsana hurumende ichiisa mari yaiwana kumapartners vakati sana UNICEF kuredhiyo nematelevision lessons. Atinoziva kuti vana vakawanda vanopfuura 75% hakuna radio and television frequency. Ipapa zvekare patinoti e-learning tofanira kuti taura nekuti tiri kureva chinyi. Nokuti kana iri internet kana mumaguta haisi kubata nekumaruwa haisi kubata. Kana e-learning tikataurirana pamusangano tinofanira kunge tinge tichiita kuti zvinoreva kuti hurumende inenge ichisapota izvo zvakatangwa navarairidzi zvinoita vana class WhatsApp group kumaprimary nemasubjects WhatsApp group kumasekondari zvingava zviri nani. Asi zvinhu zvisingazobudi ndezvokuti hurumende ingoti yabvuma uyezve tisingazivi kuti iri kubvumirana nani.
Sevarairidzi munoda kuti hurumende izvifambise sei?
Chokutanga ngakuve nomusangano navarairidzi totenderana. Zvekare tinoda kukurudzira hurumende kuti ivandudze mari dzinotambirwa navarairidzi nokuti mari idzi hadzipi chiedza. Zvatinoda kungotaura ndezvekuti hazvidi kuti hurumende iradze kuti haidi kupa varairidzi asi ichipa vamwe nokuti zvichevera 45% yayakapa kumari dzanga dzakasiyana dzimwe dzaachidiwa 3 times dzinotambirwa navarairidzi. Zvinoreva kuti pava nomukaha mukuru pamari inotambirwa navarairidzi nemari inotambirwa navamwe vashandi vehurumende. Asi chikurukuru zvinhu zvese zvinoda kuti vanhu varangane kukanya urangane. Saka hatizi kuziva kuti hurumende yatenda papi yatenderana nani. Asi kana hurumende ichida kuti zvinde mberi ngaidane musangano mukuru nevamiriri vavarairidzi tobvumirana vachinzwawo side ravarairidzi tichinzwawo side ravo. Pasina izvozvo hapana kwatinoenda. Tinoziziva kuti hurumende yakanguri yataura zvakawanda. Mukaenda kuhurumende inotaura kuti yakaisa mari inopfuura 750 million kuti inge ichitenga zvidziviriro zvecovid masanitizers mamask. Asi mari idzo dzichingozva kuti hapana kwadzakasvika. Saka iyei futi inonzi yaagiria kuti ichapawo mari dzemabhandru hativoni zvichizouya kana zvisina kubuda nenhaurirano. Zvatinoda kuti tinge tichizoita mubatani zvatinofanira kuti tizoenda muzvikoro takabatana veHealth neveMinistry of Education namateacher unions tichiona kuti zvinhu zvacho zvasvika here kuzvikoro.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Shou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hurumende inoti munyika mungangoita dambudziko rokushaikwa kwegorosi sezvo varimi vakatadza kurima ndima yainge yakatarisirwa mwaka uno. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kupera kwesvondo rapera mushure mekushanyira mapuraza anechitsama anorima gorosi mudunhu remashonaland west, gurukota rezvekurima Dr. Ancias Masuka vakati varimi vegorosi vakatadza kurima mahekitea aitarisirwa nyika yose anosvika zviuru makumi masere nezvishanu kana kuti 85,000 hectares. Dr. Masuka vanoti varimi vakangokwanisa kurima mahekitea zviuru makumi matanhatu nezvishanu kana kuti 65,000 izvo vanoti hazvikwane kupa nyika gorosi rinokwanira mwaka wose.
It was said it's 85,000, but we achieved 65,000 hectares, which is 76%.
There is funding for kurima 85,000, at itakakwanisa 65,000, inowa 76%. Nyange hazo takaedza zvikuru asi harikwani kutya gore rose.
Vanotiwo dunhu remashonaland west iro rinorima gorosi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana regorosi nyika yose rakatadzawo ndima yavainge vakatarisirwa mahekitea zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 29,000. Dunhu reMashonaland West rakakwanisa kurima mahekitea zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti
29,000 hectares that they were targeted to do meet their target.
Dunhu reMashonaland West rainge rakatarisirwa kurima 29,000 hectares asi vakakwanisa 22,000 hectares. Dunhu iri rinorima gorosi zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana. Saka zvakakosha kuti vakwanise kurima zvavanotarisirwa.
Kurikota rezvekurima rinoti hapana chakatadzisa kuti varimi vasarime zvaitarisirwa sezvo magetsi nemvura yekudiridzira zvisiri kunetsa. Asi mumwe murimi wekuchegutu asina kuda kudomwa nezita anoti hachisi chokwadi kuti magetsi ari kuwanika nguva dzose. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kushomeka kwegorosi kunoita kuti pave nekubikwa kwechingwa chishoma munyika, izvo zvinozokwidza mitengo wechingwa.
Chingwa inogona kuaffectwa, especially kana exchange rate yaka muva kana kuti yakadepreciata, uyewo zvaakuenderana nekuti vanenge vanobika chingwa vachazenge vachiimporta wit mari yakadi pamusika weforeign exchange auction. Saka mutengo wechingwa kazhinji afektwa.
Nyika inoda gorosi rinosvika mametric ton mazana mana ezviuru kana kuti 400,000 metric tons kuti ikwane kubika chingwa pagore. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inoti gore rino mhemberero dzekucherechedza zuva remagamba reHeroes Day iro riri kune musi wa9 mwedzi uno unove muvhuro unouya dzichaitwa pachungana vanhu vashoma kwazvo mumatunhu ose emunyika. Ichiti zvakare nemperero huru dzichaitwa kumarinda yemagamba enyika kana kuti Heroes Eka muHarare dzichaitwa pachiungana vanhu mazana maviri chete senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vachitaura kuvatori venhau mushure memusangano wemakurukota nezuro manheru, gurukota rezvokuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachataura kumhuri yeZimbabwe kuburikidza nedande mutande. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti havaoni zvekuti vanhu vachaungana vari mumapoka madiki zvichibudirira, vachiti vamwe vezvematongerwo enyika vanotoshandisa mukana wekuungana pamhemberero idzi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuuya muna
2023. Chechipiri tikutarisa zvikari denda reCovid kuti iko zvine zvinaparadza ende pari kuungana vanhu tikuziva kuti ndo pari kunyanya kupararira chirwere ichocho. Saka gore rino hurumende yaifanira kuti isaunganidze vanhu paHeroes. Zvaikwanisa kuitwa virtually, mameseji achitaurwa paterevhizhoni, paindaneti vachitaura nevanhu asi vasingaunganidzi vanhu. Uyewo tinoziva kuti panounganidzwa vanhu kumaruzevha hapana nzira yekuti hurumende izokwanise kukontrola uwandu hwevanhu. Panenge pakungouya vanhu madiratifange. Chirwere ichocho iko zvinezvi chanyanya kupararira mataundi, asi tinokwanisa kuzoona kuti vakaita magungano kumaruzevha chinokwanisa kuwedzera kupararira kwacho mumaruzevha munova zvekare musina zvipatara zvakakwana zvekuzobatsira vanhu kana vachinge vabatwa nedenda iroro. Saka ndosuda kuti kukanganisa kuti vatendere magungano panguva yenyika iri kurwisana nedenda risina mushonga unorapa raparadza vanhu vakawanda.
Asika tinonzwa hurumende ichitaura kuti mese munee muchiunganwa iri kutevedzera pamwe nekukurudzira kutedzerwa kwemitemo inotarwa nebazi rezveutano pamwe chete neWorld Health Organization. Izvi zvingatadzisa kuti vanhu vaungane kana zvichitedzerwa izvi.
Sekutara kwandaita kuti havakwanisi kuti vazonokontrola chekutanga, zvoreva kuti panofanira kunge paine register. Inotaura kuti vanhu vari kuuya dzinhingi nadiki nadiki nadiki. Chechipiri, panofanira kunge paine mapurisa nevamwe vanozoita make sure kuti vanhu ivavo vari palist ndo vanenge varipo. Asi sekuzova kwatinoita hurumende yedu, ihurumende inofarira magungano nekuti chinangwa chavo especially chekuunganidza vanhu haisitori nyaya yekuda kurenyekedza magamba. Kwakutotanga kutogadzirira sarudzo dzemuna 2023. Saka nyaya yekuti vada kukontrola huwandu hwevanhu haisiriyo inenge iri donzvo rekumaneja magatherings iwawo, asi kuti vanotofara vakaona kuti pauya vanhu vakawanda nekuti vanenge vaona mukana wekuti vaspread message yavo.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Rafarai Maguu vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kwaMutare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti hurumende iri kushedza vakoti vari pamujiyandigere kuti vauye kuzobatsira kubaya vanhu nhomba vachibhadharwa. Ukuwo vanoshanda mubazi rezveutano vachange vachibhadharwa zvichienderana neuwandu hwevanhu vavanenge vabaya nhomba. Herald rinoti mapurisa akabata motikari dzinoita 200 kusanganisa mabhazi anoenda nekuuya kubva kunze kwenyika, achiti pari kuchorwa mitemo yekurwisana nekupararira kwecoronavirus. MuNewsday mune nyaya inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika ine zvizvarwa zvayo zvizhinji zvakatsakatika, kusanganisa vanhu 21 vakayeredzwa nemvura murwizi rwaRimpopo pakati pegore ra2014 kusvika kutanga kwegore rino 2021. NeZuro, sangano rinobatsira vabva kure kutamira kune dzimwe nyika reInternational Organization on Migration, rakabudisa gwaro rinotsanangura nyaya idzi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitorera mega zvamunofunga.
Mukari kusvikira sei vana vezimbabwe? Ndichiti nevashamaraka vachina makabize nemese handingakwanisi kudoma ine mazita. Ndakupokomendi panotaura kwakaitwa negavhumendi yezimbabwe zvichinzi izvo vana vezimbabwe ngavanyorere mazita vechiva kudiaspora. Aiyewa, hakuna chitsva chamunotiigira. Vanhu chaichavo vari kokoko munovati vavake dzimba, mava vaka dzimba munovaputsira. Chii chitsva chamakazounza? Hapana chitsva chamakaunza. Tangai mabatsira vese kunonyidai kuzoziva kuti mune rudo. Vari kwesereki kokoko vane matambudziko, vari kurohwa nemachina, vari kutorwa minda yavo nemachina, muri kuite chinazvo. Mozoda vari diaspora kuti muzokwanisa kuzovaponda, kuti muzokwanisa kuzovabira mari. Iyi mvere mvere dzekuda kuti tibhadhare mutero. Ndizokurisa bora fano badra mutero kunge kasununguka. Ndokuzidzira ini mwana munangangwa.
Makadi makadi pa Studio 7 apo. Hama dzangu rise basa renyu. Ini ndinoshamisikawo kunzwa Minister of Finance vamutirimu vachitaura kuti upfumi huri kusimukira, upfumi huri kudzikama. Manga muchiziva here kuti 50 bondi yavakaburitsa mwedzi waAprel inotenga majigisi 5 kana kuti mazepnex. Asi unonzwa minista achitaura kuti upfumi huri kusimukira, mari yenyika achitenga zvinhu zvakadaro. Iwo upfumi kana uchinge hwasimukira kana kuti hwaakufamba zvakanaka, hunoitwa zvokuverengwa here pabepa kana kuti kuverenga palaptop, kana kuti hunozviratidza nemabasa upfumi kuti hwaakusimukira, vanhu taakugara zvakanaka? Vanhu vari kuswerera mangai nemaputi nekuti zvinhu hazvisi kutengeka mashopu, asi vachitaura kuti upfumi huri kusimukira. Ini ndinofungidza kuti upfumi hwavari kutaura ndihwawo iwe individual, kwete zvine chekuita nesu vana vezimbabwe. Hakuna zvinhu zvakadaro. Tiri kuti kwangwaya mari yacho haitengi, hapana chiri kufamba nesi. Musati tsvinyira Mr. Muturimu.
Maswera sei paStudio 7 pano. Ndinotendera nhau dzemunotipa dzinofadza vana mukoma. Tinongokomenda ini ndozi Dennis Mabera Mabanga. Pacape Town apo. Ndinonyatsoziva kuti vana chimenga vachindorapwa kunze sevari kurwarisa. hapana chisingagoniki pamberi paMwari. Umwe noumwe unofanira kumirira zvitadzo zvake, because munyatsoita zvitadzo chese tinotakanga tinokanganisa. Paya panenge pachiitwa zvakashata paya pamunhu echida kuzama kupinza satake nemusika yetu, unosvika ukatorwa soro kumberi kwaunonga uchienda kubirosa, unomanikidza zvimwe zvinhu zvisikafaniri. Always ka chimwe chinoka chichabatwa nechimwe chinhu. Just mark these words. One thing would make to hold the other thing. Zvimwe zvinhu usina kupopora ka zvitadzo zviya zvazvinondozvimba mudumbu, ukatanga kurwara haumbozoponi kana.
Makadi vose vari mustudio 7 vamiriri vashamariri mose. Ini ndinotaura ndiri muno muZimbabwe kunonzi kumweneze kusara huru kuwadhe 6 kwamurove. Ine chendinoda ine ndechekuti vanhu ngatirege kuswera tichipisana nezvenyika zvine zvematongerwo enyika. Vatungamiriri wenyika ngatingoteverai zvinenge zviripo. Vatungamiriri venyika vakanaka musarudzwa naMwari. Zvokuswera tichitaura kuti iri ZANU-PF, EMDC Alliance, EMDCT, chakadeno-deno. Wana nguva hama yangu uzvitsvagire basa, uzvishandire nemaoko ako. Unenge uchitori president pamba pako, unenge uchitori president kumhuri yako. Zvokuva president wokutungamirwa nevamwe zvitungamirwa pane 1, 2, 3, asi zvizhinji iwe pache zvako uri president pamba pako. Usasura wakatarisa utsimbo kuti kune hurumende ichazondipa. Ugere, shanda hama yangu, shanda.
Mangwanani vana mukoma Jonga, isu tiri kuno kuZimbabwe, tiri maticha ekuZimbabwe. Dambudziko redu chairo rinoitwa nderekuti kutongwa kwatinokutonga kwakuitwa kwatisakuone kuti kune tarisiro remangwana here. Izvizvizvi maticha tinonzi tinofanira kupuwa maloni through public service. Mari idzodzo idzo takazofila mafomu dzakatotanga kutobatwa asi kutobatwa mapesipi mari yacho hatisati taiwana patiwa ne 4 months. Zvino ingazobatsira vanhu sei isu tichazoziva kuti tiri munguva yeinflation vanhu vachiita zvinhu zvakadaro.
Vakomana indozwa kushamidzika chaizvo nezvandino zvatinonzwa muZimbabwe zvinoitika kuti shuwa here hurumende ingaenda kunotengera vanhu mota vachiti vanhu ava iri kutenga mota dzekoladi. Isu takaya nebasa rose mapurisa asina mota dzekufambisa, zvipatara zvisina mota. Sekwedu kwane mbudzi yakugoko, ndoti ndakatohwatsitsi kwane mbudzi yakwedu goko. Pane mbudzi ya pane mota ambulance imwe chete ndo iripo. Mapurisa chaiko chaiko kana pane zvaitika kana kukanzi paparwa mhosva kana padii. Pane umwe mukomana akazvigira kumarai mapurisa kuuya netsoka achifamba netsoka chena yaanga ainayo, but vashandi vehurumende kukundwa neni gadhi inonongedza mengo nekiye mota yed4d gadhi machengelani mukurisi wehurumende. Zvakaoma vakomana, kana uri munyama wenyika yeduka. Aiwa zvakaoma. Apa ndo pandabvira ndaona kuti ZANU-PF haina kana musoro zvachose. Zvatienda zvavo.
Makadi paStudio 7. Zvinoshungurudza mumwoyo kuti munhu unotaura kuita zviya zvausingadi ndizvo zvaunoita. Makaimbiwa neziyoni zviya zviya. Chivenga ndiye wakataura nyaya yekuti hakuchaendiwi kuzvekunorapiwa asi ndokwaava. Hosha kuti zvinhu zvachona zviri kufamba sei. Unongozvingoona kuti kwava kungondendereka. Ndendereka chaiko chaiko. Wavako ikoko kwachona kwaakataura pasati pambova nomwe amboti aendako ndiye unotanga futi kuendako.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gweta guru kana kuti Attorney General wedunhu reNew York amai Leticia James neZuro vakazivisa zvakawanikwa muongororo yavakaita pamusoro pemhosva dziri kupomerwa gavhuna wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo. Vakati ichokwadi kuti vaCuomo vakabata-bata nekutsvoda vanhukadzi vasina mvumo inonzi sexual harassment. Vakadzi gumi nemumwe vari kupomera vaCuomo mhosva yekuvabata-bata pachifuva nedzimwe nzvimbo dzemiviri yavo pasina kutenderana. Mushure mekubudiswa kwezviri muongororo iyi, vakomo vakaenda patelevision vakaramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vazhinji vemubato ravakiomo reDemocratic Party kusanganisira mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira vakiomo kuti vachibva pachigaro. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti uwandu hwevanhu vari kukurudzira vakiomo kuti vabve pachigaro chiratidzo chekuti muAmerica iyi inyaya inotyiwa nevazhinji.
Pane vanhu vechidzimai vakati wandei vakatiwo waivatsvoda vachivabata zvisingavafadze. Ndoinonzi sexual harassment ndoujike mhosva hombe yavari kupuwa.
Tinoona zvakare kuti mushure mekunyenyerwa mhosva idzi dzataguruka kuti Attorney General vedunhu reNew York amai Leticia James vakatanga kuita ongororo pamusoro penyaya iyi. Chii chavakawana?
Vakaona kuti zvese zvakatarwa nevadzimai izvozvo zvazvinhu zvechokwadi ende hazvisi zvinhu zvisingapokanweba zvekuti wadzimai acho wakataura nechokwadi havana kunyepa. Saka ndoisabuda pandipa report yavo. Saka vari kutiwo wagavhuna wane mhosva yekusabata vanhu vechidzimai nemwero inonzi sexual harassment.
Ivo vakomo vanoti nezvakabuda muongororo yakaitwa naAttorney General iyi
vari kutiwo kungundira kwavo kwavadzimai kusiko kuti yanga iri sexual harassment kwangungofara navo. Vanotiwo ndokufara kwavanoita nevanhu vanovambundira vachiratidza kufara nekuva nemweya wakanaka munhoroondo nezvizvinhu. Saka vari kuti ichokwadi zvakaizvizvi asi hasina kuitika nemwero wazvakadudzwa nevadzimai avo. Vaitiwo munhu anofara nevanhu saka ndokuratidza kufara kwavanoita kana vachimhorisa vanhu.
Kana takatarisa mamirira azvakaita pari zvino, vakiomo vakatarisana nei maererano nenyaya iyi?
Pane zvinhu zvishanu zvingaitike. Chekutanga ndechekuti mapurisa neweMatarenzi mhosva vachaongorora kuona kuti pane zvinonzi criminal liability, wakatyora mutemo here. Kana wazoti kwakatyorwa mutemo wanogona kuwasunga waisa mujeri waunza kumatare ezvimhosva. Chechipiri chingaitika apa ndechekuti iwo wakomo wanogona kuti kudzira pachigaro chavari wachitiwo aiwa ndakatadza saka handichakwanisi kuvagavhuna pamusoro pezvandinoita izvi. Chechitatu ndechekuti dare revanotonga kuNew York rinonzi Assembly wanogona kumubvisa pachigaro, wanawo masimba iwawo wekumubvisa pachigaro. Chechina ndechekuti iwo wadzimai wari kuti wakasungurudzwa vanogona kuunza inonzi civil suit kuna vanhuje kuna vakomo uvati hamuna kutibata zvakanaka saka tinoda kubhadharwa mari yakati yakati. Chechisaro ndechekuti vakomo vachaona kugara vakanyarira zvavo vongofunga kuti pamwe nyaya yacho ichangopera yega yakadaro.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana kuPennsylvania vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mana neumwe 41 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano revarayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nevarayiridzi pamusoro pekudzidza kwevana vari kudzimba dzavo. Hurumende inoyambira kuti munyika mungangoita dambudziko rokushayikwa kwegorosi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.